Tererá.
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 Zvinonzi pamboita mhirizhonga panzvimbo yemabhizimusi paGazebo kuCaledonia, apo vechidiki veZANU-PF vanzi vakanda matombo panga pakaungana vatsigiri veMDC Alliance vakamirira vachamisa. Imwe nhengo yeboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navachamisa vaDennis Muroiwa vaudza Studio 7 kuti vechidiki veZANU-PF vanga vaine chitsama vapotedzera matombo zvaita kuti vatsigiri veMDC vaviri vakuvare. Vamuroiwa vati vakuvara ava vaendeswa kuchipatara.
Ngochi vachikanda matombo panapa vachitema vanhu veMDC vasingada musangano mapurisa hapana chavakwanisa kuita, but vazongodzoserwawo.
Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro weboka revechidiki muZANU-PF vaGodfrey Gomwe kutinzwe upamire bato ravo panyaya iyi. Mhirizhonga yaitika iyi inouya panguva iyo mutungamiriri weZANU-PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachigara vakataura kuti vanoda sarudzo dziri pachena uye dzisina mhirizhonga. Pavasvika kuCaledonia vachamisa vatsoropodza nyaya yemhirizhonga vachiti maoko avo akachena panyaya yemhirizhonga.
Musanetsana nevanhu vanoda kurwisa vamwe, hatidi violence, toda peace. Isu tiri verunyararo, hatina bakatwa, hatina uta nemuseve, tinofamba nekuhwina. Ende kuno toda kudzidzisa ZANU-PF chidzidzo kuti kana uri dofo for 38 years unofana kudzidziswa kuti umboenda kunogara pasi, pombotsvetwa anotsunha tomboona. Imi munoti ZANU-PF 38 years vachingovapo, ikati ndakanzwa chiwenga naMnangagwa mukativhotera tichati munoregere muripoka. Ndiwo kudhiraivha kombi, kuti mukandipa kombi ndichaenda kutaura. Endaka kutaura.
Vachitaurawo pano mumwe musangano waitirwa kuMabvuku vachamisa vati makanzura ese ebato ravo achaita uori kana vachinge vapinda panyanga. Vacharangwa zvakaomarara vachiti mameya anofanira kunge aine masimba.
Munozviziva kuti chinhu chaikanganisa munyika muno muti murefu iZANU-PF ndo yaivhunga makanzera edu. Izamamajisa Gukula. That's why takataura kuti hakunochinja mupaka. Gore rino tachinja mupaka shiri yabvuta reken. Takumeka shuwa kutabvisa nyaya yekuti meya anenge asiri executive meya. Takuda kudzorera executive meya ari responsible kumaresidents. Makanzela akatadza basa ngave autonomous from the central government. Prosista akunotungamira, we are changing the local government act. Tomeka shuwa kuti urban councils act yachinjwa. Makanzura owa accountable to the citizens and the residents. Vakatadza kudeliver, recall them. Vabvisei kana vatadza kuita basa ramakavatuma, vadzorei. Toda kudzorera simba kumaresidents kuitira kuti where there is no service delivery, punish the leaders who are supposed to represent you. Ende omakanzura, ndoda kukupai warning. Pataa kupinda apa kwane mutungamiri mutsva, Farao asakamboziva Joseph. Kureva kuti kana une havi une zvivoko zvinoda kunama namamari yevanhu, tiri kukutsvaira mangwanani ngwanani.
Vachamisa vakurudzirawo kuti vatsigiri vebato ravo vavhotere vaJames Chidhakwa pasarudzo dzeparamende muMabvuku vachiti nhengo yeparamende inomirira Mabvuku pari zvino vaJames Maridhadhi havana rutsigiro rwebato ravo sezvo vachiti vakaendesa mapepa ekukwikwidza kuZek zvemusoro wavo mushure mekunge vakundwa navachidhakwa musarudzo dzemapuraimari dzebato ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.